Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, April the 22nd, 2021. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. Today we are discussing COVID-related issues, including the passing of the recent Constitutional Amendment Bill, which has clauses that affect women.
And the Minister of Health says as of yesterday, April the 21st, 2021, Zimbabwe had 37,980 confirmed COVID-19 cases, including 35,065 recoveries and 1,555 deaths. To date, a total of 295,631 people have been vaccinated against COVID-19.
And Zimbabwe aims to vaccinate 10 million of its people, which represents 60% of the country's population, and which health officials say will achieve herd immunity to stop the uncontrolled spread of the virus.
Let's have a listen to one of Zimbabwe's nurses that is actually stationed here in the United States, Ingrid Mohambi, talking about her journey during COVID-19 and receiving the COVID-19 vaccine here in the United States.
So, yes, my experience with COVID, I got sick in November, very ill for like 2 weeks straight, didn't feel good. My symptoms were mostly aching, my whole body. Feverish, a little bit of a cough, but I had a lot of chest pain that came with that COVID, which was really scary. There was a night I actually wondered whether I was going to make it till the morning, but still they considered my symptoms very mild. I did not need to go to the hospital. I didn't lose short of breath. I checked on that every day. I kept a note of my symptoms and reported to my doctor every day as well. Eventually got better. I was back to work within like 3 weeks later, and I'm back to normal. My sense of smell is still not as it's supposed to be, but it's coming back slowly. I got my first dose of the Pfizer COVID vaccine on January 8th. They say wait about 90 days. Mine was going to be 90 days after the second dose, so I went ahead and got it. My arm was sore for the first day I got it. And then the next day, I felt The second dose, I did feel feverish pretty much all day after I got the dose and took some Tylenol. That night, went to bed, and I feel back to normal like it never happened now. So get the vaccine when it's ready for you. It's nothing to worry about. Read the science, follow the science, and listen to the science. It makes total sense. Thank you.
And Parliament we can't hear you, Marvelous, but Parliament recently voted for the amendment of Bill number 2 of the Constitution, which is Clause 11, which will extend for another 10 years the system whereby 60 women are elected to the National Assembly by proportional representation. We will hear from our guest how this will affect women in politics. And also on other related matters to COVID, we saw today President Mnangagwa and some representatives of some opposition parties taking their second dose of the COVID-19 vaccine in Kwekwe. And gender activist and leader of LEAD has something to say about this. Over to you, Marvelous.
Aha, apo tanga tiri kuona isu zviri kuitika ikokuno ku America, apo tiri kuwanikwa tine zvakawanda zviri kuitika pamusoro pedenda reCOVID-19 uye zvichinoona kuti nhasi taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiwanikwa vachienda ivo kunobayiwa nhomba yavo yechipiri yeCOVID-19 iyo vabayiwa ivo kuKwekwe muzuva ranhasi. Saka tine vazhinji vamwe vemapato anopikisa vakawanikwa vachiendawo ikoko kunobayiwa nhomba iyoyi, uyezve tine vamwe vakawanikwa ivo vachibayiwa nhomba iyi yeCOVID-19 vachange vachitaura ivo kuti vakazviona sei kubaiwa kwa vakaitwa nomba idzi tichinzwa zvakare kuna mazvikokota vanovaivo Dr. Tinashe Agebe vachitaurawo pamusoro pedenda iro recovid-19 uye zvekuti zvakakosha sei kuti vanhu vawanikwe ivo vachibaiwa nomba iyi. Regai timbonzwa zviri kuitika pari zvino.
Zvengurira kugashira mavaccine anobva kuChina. Zimbabwe senyika tikakompeya vaccination tagara tine vaccine program iri very mature ine one of the highest acceptance rates. Saka vanhu vemuno muzimbabwe havana dambudziko nekubayiwa mavaccine, vakagara vachigashira vana vedu vese vanobayiwa mavaccine ecovid aya auya aine kakutya kakapfurikidza katagara tichiona navo mavaccine. Zvimwe zvacho ndezvekuti mazuva anaya information yakubva kwakasiyana-siyana mumagrupu emawhatsapp, pafacebook, patwitter. Saka munhu ukanzwa zvaunonzwa zvinonetsa kuti uzviignore. Zvishuwawo kune vakawanda vangu vachitapurira information imwe yacho isiri yechokwadi. Zvawedzera kasensitive fear kekuti pamwe mavaccine haana kuongororwa zvakanaka, pamwe hamino zvarongwa nevanhu kuchina kuti vatikuvadze kuno. Ende sechinhu chatisina kugadzira chega, pane mubvunzo wekuti tine shuwa kuti zvakatinakira here sevanhu vemuzimbabwe. Achitanga kunzi anoda kuuya, pane gurupu yana chiremba nemascientist inonzi Zimbabwe National Immunization Technical Advisory Group. Ndiyo inoongorora kuti mavaccine ari muno makanaka here, angakuvadza vanhu vemuzimbabwe here. Pane chiri unique here, muno mutine vanhu vatema, vamwe vane HIV nezvimwe zvakasiyana nekuChina. Vaongorora evidence yacho yese vakaona kuti hapana parisk iri more common muzimbabweans. Saka takabvumwa kuti ashandiswe. Pakutanga-tanga, even kuna naAmerica, pavaimezha kunoti vaccine hesitance, kuti vanhu vangani vanhu vachitya kubaiwa vaccine. Vazhinji vanhu vaiti ina handidi kutangidzira. Saka kumwe handi kuramba ba, kusaziva nekusanzwisa.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Dr. Tinashe Agebe vanga vari kutsanangudza ivo pamusoro penhomba iyi yecovid-19 kuti seiko vamwe vanhu vari kuwanikwa ivo vachizengurira kutora nhomba iyi vachitaura ivo kuti zvakakosha kuti vanhu vanyatsonzwisisa. Asi pari zvino I'm going to go back to Standakile, my co-host, as her guest is now ready and to come on. Star, over to you.
Yes, we have our guest, Marvelous. Kulabo abasanda kusixhuma ke siyabe sixoxa ngalolu daba sihlaziya okuphathelane le-COVID-19 kodwa sikhangela ke lo mthetho osanda ukupasa edalela ephalamende we-amendment of bill number 2 constitution ebiganjelwa phela lapho i-constitution. And we have our first guest, Honorable Nicola Watson of Bulawayo. Welcome to the show.
Good evening. Thank you very much.
Yes, I guess it's not a secret that you voted no for the amendment bill. We've been seeing your tweets and we've seen the list. Can you tell us why so?
Well, the problem with Constitutional Amendment Bill number 2 is that it was a complex bill. There were 29 clauses. A lot of the clauses have taken us back to where we were in 2008 and the advent and the work that led up to the new constitution, which is to hand power back into the hands of the president and the executive. It's a reconsolidation of power in the hands of the president, which they tried to jolly up by having the youth quota, by making out that extending the women's quota would be a good thing. But within the same bill, there was a contradiction. One of the roles of the proportional representation women in parliament was to be part of the provincial councils, the devolved provincial councils. They have removed that away from them, despite extending their term. So I was a proportional representation MP from 2013 to 2018. I represent really what should happen to the women who've been in the proportional representation sphere. They should have moved from proportional representation to a constituency with a specific role. The problem with the proportional representation for me was there was no actual specific role. Although you walked it around saying, yes, I'm a metropolitan MP and I represent the entire metropolitan province, is one thing, but it still is not a specific role. And quite honestly, the constitution itself is clear. 50-50. And that can be put into the Electoral Act. It did not require 29 clauses of the constitution to be changed.
Yes, so in other words, even if one votes no, they can still have the advantage of having the proportional representation still.
So just say that again?
Yes, so you are saying that even though you voted no, but you know that according to the constitution, without the amendment, the proportional representation will still exist.
I'm a firm believer in the advancement of women in politics. 50-50. But that has to be achieved through the Electoral Act, in my opinion. Recreating the proportional representation for another two terms is not going to advance women in politics. The fact of the matter is, in the 2018 Parliament, there were less constituency MPs, women MPs, than there were before, because the parties, the political parties, both of the main parties, used proportional representation to say, look, there, we've got women.
Right. So in other ways, you are saying what you feel is not the disadvantages outweigh the advantages of the amendment.
Well, absolutely. And the problem was you couldn't select a clause and say, oh, yeah, that one's okay, but the others aren't. It was take it or leave it.
Okay.
You were going to end up in the position where you could argue the toss over the clauses, see if you could get an amendment here and an amendment there. There were some minor amendments. But the fact of the matter is that it was one bill and ultimately one vote.
Mm-hmm. Yes, that's very interesting.
All those changes. Yes. And there are things like the power taken away from the Zimbabwe Human Rights Commission. It's yet to function in its fullest capacity. And yet already we've taken an element of it away by giving it to the public protector. It's the same as the running mate clause. It hadn't even come into effect. And yet it's already removed from the constitution. How? Why?
Yes, we'll come back to discuss more on that. If you can stay on the line while we take another guest, yebo ke mavela silapho ke siyezwa ummeli oyebulawayo edalele parliamente unkosikazi Nicola Watson echazisa lapha ukuthi kungani yena evote wathi ye ukuthi evote wathi hayi kayifuni le amendment ka bill number 2 uthi ngoba lanxa abesifazana kube ngaba khona edalele parliamente abangeni ngale umthetho kuphela bengangena la ku electoral act sesiku.
Thank you, Esther. I understand we have our second guest, Ms. Comfort Dondo. Welcome to the program, Comfort.
Thank you. This is marvelous. It's good to be here again. Thanks for having me.
And Comfort, mauya pano muri kubva kugutare Minneapolis kutakaona kuine mutongo wakaturwa iro shondo rino nezuro kana mazuva iwaya abva kupfuura pamusoro pemumwe uyo muno muamerica George Floyd. Mungatitsananguro kuti zvakapamba sei?
Aiwa, kunanzikuna kuMinneapolis, Minnesota, chirongwa chandinoshanda nake chinonzi Pomulani, Minnesota African Women Against Violence. Changa chiri kushanda icho ne city ya Minneapolis. Tanga tiri kutarisira matongerwo akaitwa maurayiro akaitwa George Floyd. Zvino mwandira ranga rakatarisira kuti hutongo huchapiwa vaChauvin, David Chauvin, anova ari mupurisa wechichena akauraya George Floyd. Taifunga pamwe zvicha vachatongwa nematongero asingafadzi vanhu, asi takaona isu ari kupiwa macharges ekuti guilty ose ari matatu. Saka zvinhu zvakafadza gurumwandira remuno muMinneapolis. Asi takatarisa kudaro, pane kutaurwa kwakawanda kuri kuitwa nenyaya yekuti achapiwa makore mangani, ndo atakatarisira. Achapiwa makore mangani. Saka handingati iko zvino all is well in Minneapolis. Iko zvino kunotaura kwatiri kuita iko zvino, ndakanifanira kuenda kuMinneapolis kuti ndiende pasite kuri kuitwa protest. Vanhu vachiriko kuMinneapolis vachiri kutaridzira nekuti iko zvino tine mukomana wechidiki ari kwaye dance right kutaura kuno rufu rwake rwuripo rwuri kuitika iko zvino vari kuita final arrangements ake iko zvino saka vanhu vachiri vakagumbuka sitimavhe regai nditi when you're driving down to downtown Minneapolis it feels like a war zone inzvimbo ine hondo kwakazara masoja kwazara mapurisa saka atinganyatsotasvika pekuti you know pane runyararo yet muminneapolis zvinhu zvinhu zvichingori zviri manyamamire nerongo muno muminneapolis yes
madzimai tinoti kuti zimbabwe pane zvinyorwa zvakabuda irosvo ndorino zvichitaura izvo kuti haikoti iri kuzivisa kuti pane vanhu kana kuti mhuri dzakawanikwa dzichirambana dzinosvika 300 madivhorce panyaya iyoyi vachitaura ivo kuti zvimwe zvakawanda zviri kukonzerwa nedenda iri recovid-19 mukapesananguro imi muchityawo nhoroondo yekuti zvakakosha sei kuti kana zvinhu zvisafambe zvakanaka mudzimai nyanya kana ari kushungurudzwa apo tsvagarubatsiro motipo nhoroondo yeupenyu hwenyu imimi nezvakaitika kwama
ya ndinotevera simave yaso inini kutanga kwandakaita boka randaa kushanda naro iko zvino rinonziropomulani minnesota african women against violence ndakaritanga semunhukadzi anga akashungurudzwa chaizvo ndakaonekwa ndiri kubudawo mumba mangu zvinova zvinhu zvanandisingadi asi unozosarudza woti either ndinobuda mumba mangu ndichifamba nemakumbo angu tu oro ndinozobuda ndamuyeya anoti body bag ndaurayiwa madzimai akawanda vari kusvika pakuurayiwa asi timavhe nekuti vanopiwa pressure necommunity kana munhu wemukadzi warambwa zviye kana kuti wafunga kuramba iwewe pane stigma ino yatinoti stigma kakutarisira pasi munhu wemukadzi ari single zvinova zvinhu zvatisingaitire kuvanhu varume inini pandakasiya baba vevana vangu ndakaonekwa community yedu yemuno mudhayaspora yemazimbabwe ndakaonekwa vachindibata neimwe nzira yakandishamisa saka zvinhu zvandinongoedza kushaya nemadzimai kuti upenyu hwako kana wazofa iwewe vanhu vanokanganwa usingofushirwa vanokanganwa nezvako saka urarame uchiziva kuti iwewe ndiwe musimboti waupenyu hwako usararamire vanhu kuti vanozoti kudini kana wabuda kana wakushungurudzwa kana usiri safe zvakanaka kuti ungobva mamwe madzimai anoti ari kugarira vana aiwa kavana kana makuriro anenge vachiona zviri kuitika ukatonogara pako wega pausingashungurudzwe vana vachigara namai vari kufara zvinhu zvitorina nzira yekuti vana vangogara uchibve kugarira vana saka ndo zvandiva kungoshiya nemadzimai kuti ndakabudamo asi iko zvino ndaakubatsirawo madzimai kuti vange vakasununguka
Chadzoka kwamuri Comfort Dondo, we'll come back to you in a bit so you can just give us you know what you experienced as a woman having to leave your marriage. We see that in Zimbabwe there are reports that this week the High Court was tabulating the number of divorces that actually went through during this last year of COVID, and they said there were 300 divorce cases. So we'll be talking a little bit about that. Way back to you, sir.
Yes, thank you very much. Lapho ke silabanye abalaleli bethu ade bekhuluma ngezinye ezichiyeneyo. Coming back to you, Honorable Watson, you were saying something about the selection of the judges and the running clause made in the amendment bill. What exactly got people so riled up about this? We saw some very negative comments from some of your colleagues in the MTC Alliance.
About the changes in the running mate clause and the changes to the interviews of the judges and those clauses. Yes, because all of that goes to putting power back in the hands of the president. So he will now choose his vice president as he has done all along. He will be able to select judges, which gives him a control within the judiciary that is really not desirable. There's the separation of, there should be maintained the separation of powers between the executive led by the president, the judiciary led by the chief justice, and parliament led by the speaker of parliament. But it conflates the bill, the changes to the constitution conflate the power back to the president. And it gives him an influence within the judiciary. He's also going to now be able to appoint extra ministers who are not members of parliament. If they had said maybe it would have been okay if they would have said that we'll have less MPs as ministers and we'll just have more appointed ministers, that might have been one issue. But we now will have 7 additional ministers. Mm-hmm. When we've already got a bloated cabinet.
Yes, that's...
None of it, quite honestly, makes any sense other than to put power where it was in 2008, back in the hands of the president.
Yes, if you can stay on the line. Hello, ke nkosazana Nicola, nkosirazi Nicola, watsen ke na owa vota wati ayika ifuni bill za ga number 2. And then we also earlier on we spoke to Honorable Lindiwe Maphosa of the MDCT. She says she voted yes for this amendment bill. Let's hear what she had to say. Yeah, then we'll later on pose some questions to Honorable Watson, go ahead.
Mina ngifuna ukuphuma ngcike ngingawufihli ukuthi mina ngivote ngivumelana le constitution amendment number 2. Ukuvota kwami bekungelani lebandla lami LAMDCT ngoba ngathanda ukwazi ukuthi akula caucus kumbi umhlangano esiwuhlalileyo njengenhlanganiso ukuthi lapho besitshela ukuthi khona siyevota njani. So omunye nomunye uvote ngenhliziyo yakhe. So mina isizathu sami okungenze ngavumelana le constitutional amendment. Okwakuqala indaba ye-youth quota. I-youth quota ibilokhu engaphumi ibe mgceke even emaphathini emabandleni ukuthi izabanjwa njani. But ku-constitutional amendment leyo kuphume kwaba mgceke ukuthi kuma-provinces wonke kuzaba nabantu abatsha abangu-10 abazabuya e-parliament. So thina ku-committee stage sasesiku-discuss ukuthi thina ku-10 yena le ebuyayo ingabantu abatsha sifuna abahlanu babe ngabangamantombazana abahlanu babe ngabafana. So into ebhasileyo and kimi is an achievement njengomuntu osuka ku-youth ukuthi ngiyakwazi ukuthi kunzima njani ukuthi abantu abatsha bengene ku-politics. Enye into engenze ngavota indaba ye-women quota i-extension ye-proportional representation. Angiyeke ngithi thandekile mina ngangena nge-proportional representation bese ngisiyakuma ngisithi kayivalwe ukwenza ukuthi ngivalele amathuba abanye abazabuya. Engiyivoteleyo futhi okwenze ngayivotela yindaba yama-provincial councils ayiwo ayenza ukuthi i-devolution ibuye ibambeke njengalokhu silokhu siyikhalela. Yebo ayibuyi igcwele njengalokhu kade sikufisa. Mina thandekile ngomunye owakhethwayo ngo-2013 under i-provincial council and angizange ngikwanise ukuhlala, angizange ngikwanise ukwenza enye into. So ngase uphiwe ithuba lokuthi siyihlalele phansi sithi kayiqalise ukusebenza. Injalo ile zinto eziningi safuna ukulungiswa but ibe khona. Mina ngibona ngani kuyangithabisa. Indaba yabalandeli bakapresident le sithi ngama-running mates ingeke isolwe kithi namuhla thandekile. Okwayenza imiso ibe ku-hold ku-parliament ingayongeni njengezinye izinto ku-constitution kungenxa yokuthi labo ababekhulumela linto kumbe labo ababexoxisana ngayo kabazange bevumelane. Indaba ye-succession athandekile asifuna ukuqambelana amanga yinto ehluphayo emaphathini wonke and okwayenza abantu bengavumelani ngesikhathi leso yokuthi abanye labanye babele-interest yabo ababengafuni iphumelele njengalokho esakubonayo kumama uMakhulu. Mina njengomuntu ujami advocacy and ngiyokubona ukuthi abantu embamelayo engithi kababuye bazongena bayangena yini.
Yes, that was Honorable Lindiwe Maphosa, Member of Parliament for Matabeleland South, marvelous. There she was explaining about that she did vote yes for this amendment bill because she supports the youth proportions that there will be 10 youths from each province who get into parliament. She says she came from that system too as a youth and now she doesn't want others to be, you know, left aside, and also the quota system. And she says, of course, there was no partisanship in voting. Everyone followed their mind as they have no whipping system in MDCT. She also says she voted because of the provincial councils and that the running mates and the succession issues are very, you know, controversial to sort up now. But what impacts people is what she found is very positive in that bill. So over to you before we go to pose some of these questions to Honorable Watson.
Thank you so much. Start name Tereruedu Varipa Naripa Regional. Hello? Hello, caller? Hello. Makati, Miss Diana.
Mr. Makati,
I was rewarded a 2-0 Kwamuri, Uyesho, kuti kwakamira sei ikoko pamusoro pedenda iri
COVID-19.
Kana hurumende yanga yakateerera pari zvino zvii zvamanga muri kuda kuti vanzwe musati maenda zvino
Sati kuda kuti hurumende inzwe kunyanya kuna minista veheuth inyaya yekuti dai vatibatsirawo kuti isolation center ivakwe vashandi vemakliniki vabhadharwe uyezve kare vanhu mishonga iwanikwe muzvipatara sechiri ndechekuti pane COVID-19 relief fund dzainzi dzichapuwa vanhu nehurumende kunokusiza vazhinji havana kuiwana atizive panovatoma vanoti vakaona mari kuti vange vachibatsirikana munguva yelockdown iye zvekare tinokumbirisawo mukuru wenyika vamunangavo dai vatibatsirawo isu seguta rechitungurira kuti kana zvaidzira chivakirwoo redu dhemu rekuti tigokwanisa kuwanikwa tichiwana yedu mvura nekuti iko zvino denda recovid rinoda utsanana isu hatina mvura mateti tinowana mvura inobva kuHarare rinoi dambudziko rekuti vazhinji vaane makore vasina kuona mvura ndatendamo
aiwa tinotenda apo tikunzwa isu kubva kumuve nezuva rakanaka kuna muzvare Diana kuvheya vanova ivo vari kuchitsungwidza vachitaura ivo pamusoro pemamiriro akaita zvino muguta ravo rechitsungwidza vachitaura kuti dai hurumende yanga yakateerera vanyanya kunzwa nyanya panyaya yedhamu ravari kuti ivo mvura ishoma munzvimbo iyoyi yechitsungwidza tiri panyaya iyoyi taona kuti nhasi mukuru wenyika vaemarson munangagwa vawanikwa ivo vachibayiwa nhomba yecovid-19 iyoyi kukwekwe uyezve vamwe vanga vari pachiitiko ichi ndimuzvare Linda Masarira vebato reLead saka tichange tiri kunzwa kuti ivo vari kuti chii muzvare Masarira kuti sei vaenda kunobayiwa
zuva ranhasi tanga tiri muguta rekwekwe tichibayiwa inonzi second dose yevaccination yekudzivirira ukosha hwecovid-19 kana kuti coronavirus changa chakakoshera chirongwa ichi ndechekuti chirongwa ichi hachisi chebato rezanupf asi chirongwa chemhuri yeZimbabwe tisina kutarisa kuti unobva kubato ripi. Dambudziko ratava naro mukati menyika ino nderekuti tinoda kutora urongwa hwehurumende kana urongwa hwenyika tichida kuhufananidza nezvemapato ematongerwo enyika. But isusu sebato reLabour Economists and African Democrats takauya nedonzvo rekuti tiri vanhu vamwe, tiri vana vamwe, tinofana kuvaka chimwe, tinovaka ruzhinji rwevana veZimbabwe. Saizvozvo, kune manyere kupi akawandisa nemanyepo akawanda angari kukurukurwa nenyaya yekubayiwa uku kwekudzivirira ukosha hweCOVID-19. Saka takaona zvakakodzera sebato reLead kuti isu vatungamiriri tiende pamberi tichinobayiwa tichionekwa kuti aiwa hakuna chakaipa chinouya uchinge wapedza kubayiwa. Saizvozvo ndakabayiwa pekutanga tiri kuguta reVictoria Falls tikararama hatina kana chakaposheka chatakasangana nacho. Saizvozvo nanhasi zvaranhasi ndabayiwa zvakare second dose handisati ndawana chandingati ndingagunun'una nacho. Saka hurudziro yandinayo kuvana veZimbabwe ndeyekuti choose to vaccinate, sarudza kubayiwa jekiseni kuti uzvidzivirire kuukosha hweCOVID-19.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna muzvare Linda Masarira. We're hearing there from Linda Masarira, the leader of LEAD. She is one of the opposition parties that went along with President Emmerson Mnangagwa Tshikwekwe to have their second dose of the COVID-19 vaccine. So she was literally saying her party has, you know, will be joining the government in the COVID-19 vaccination program because, as she says, it's a national issue. It has nothing to do with party lines. Over to you, sir.
Okay, lapho bese sizwa onkosazana Linda Masarira ke ikhuluma ngokuthi yena uhambe wayamukela ke umjovo okwenqabela iCOVID-19 lo mongameli Emmerson Mnangagwa eKwekwe. Yes, and over to you, Honorable Watson. What are you looking, what's the next step now that this bill number 2 has passed through parliament? What are you looking forward to, and do you think it will sail through the Senate?
I have no doubt in my mind that it will go through the Senate, and then it will be go for presidential assent, and it will be signed into law. Yeah, I don't think there's any doubt about that.
Yes, but other arguments are that.
But that's the point. Actually, the point is I hear what Honourable Maposa said about the women's quota and the youth quotas and all the rest of it. But quite frankly, there's no evidence that quotas work or make a difference. And Constitutional Amendment number 2 is not going to change the economy. It's not going to change the suffering of ordinary Zimbabweans. It's not going to build schools. It's not going to build hospitals. I just can't see where we were headed with it. What is other than to give back, as I say, for a lot of us who went through what happened leading up to 2008, the violence, the elections, and really what was the big push that led to actually the new constitution, which in itself is actually an act of parliament, which is a bit strange. Are we going back there? Is that where we're going back to? We're seeing more and more violence, more and more detention of people whose views differ with the state view. You know, it's a deep worry. For me, it's a very, very deep concern.
Yes, you also heard from Honorable Lindiwe Maphosa, who says she voted yes. She's citing the issue of provincial councils and the other ones which you have already alluded to. Do you think if you had voted, if it was, everyone said no, yeah, they were going to miss out on the clauses of the provincial councils and issues of devolution.
Yes. You know, again, every time that devolution has been brought up since 2013 in Parliament, the argument is there's no funding for it. The bill can't come to Parliament. We haven't got the funding to set it up.
Now, we never got the funding. We haven't got the bill, the subsidiary legislation, and we've already changed the clause.
Mm-hmm.
I personally see very little will, and it was said again today, actually this afternoon, in the discussion around the public accounts report on Zanara. Devolution is of vital importance. The Honourable Coupe, in fact, spoke about the fact that local councils don't know how many registered vehicles there are on their roads, how much revenue is that giving Zanara. They don't know that. And Zanara aren't showing any inclination to give it to them. Why? Because if nobody wants to devolve power or devolve information back to where it comes from in the provinces.
Yes, that's an interesting...
And now we're already changing our constitution to move further away from that.
Mm-hmm. Okay, thank you very much. If you'd stay on the line, marvelous. There we are hearing from Honorable Nicola Watson of Bulawayo. Legislator, she is saying since uthi yena siyabona ukuthi abantu abasoze bekhuthe kakhulu ngama provincial councils ngoba vele udaba lwezabelo lolu abantu abaluqedisisi kuhle, asikho ukuthi i-devolution le izabuya kuhle. Njalo uyatsho ukuthi lamhlanje bebexoxa ngeziphathelane lama-public accounts, kwabonakala ukuthi abezinara labo abakwazisisi ukuthi inhlelo zabo zihamba njani. Ngakho uyasitshela njalo ukuthi lanxa umthetho lo uzapasa edalele Senate, akusho ukuthi uzaletha inguquko. Udlakela lwabe lokhu lukhona ngokhetho, abantu babe lokhu belamba, umnotho welizwe yabe lokhu ubhidlikile. Ngakho akukho okuningi okulethwe ngumthetho lowo. Yebo ke, over to you, Marvelous.
Aiwa, apo tangati kunzwa kubva kuna Honorable Watson veBathori MDC Alliance, vanova ivo vanga vari kutaura vari kuBulawayo vachitaura pamusoro pezvatakaona zvichiitika iro svondo rino, apo paine vamwe vadare vakawanikwa ivo vachivhotera kuti bill number 2 ripasiswe uyezve ramirira kuenda kuSenate. Bill iri richange richitaura zvinhu zvakawanda, asi tangati kutarisa nyanya panyaya yekuti madzimai iya inonzi yekuti madzimai vakawanda vawanikwewo vachipiwa mukana wekuti vaende kunoita vadare. Bhiri iri rakanga riri kufanira kupera iro gore rino, asi takaona kuti pane izvo zvakavhoterwa rakawanikwa richipasisa, rinoti pane madzimai anokwanisa iwo 60 anogona kunge achipiwa proportional representation muparamende. Saka tikona mai Watson vanga vari kuti ivo havana kuwanikwa vachivhotera bhiri iri nekuti raizopa zvakare mutungamiri wenyika masimba ekuti asarudze iye running mate wake, uyezve awanikwe iye achisarudza majaji nekuzogadza vamwe makurukota, zvimwe zvinhu zvakadaro zvisina kuvafadza.
Yes, very interesting, marvelous. And we also heard Lindiwe Maphosa saying, but it will bring also the 10 youths from each provinces, and her party wants the other 5 to be men, the other 5 to be women, so that the other ones also get into parliament. Yes, marvelous, we have a caller.
And you could vote it in a caller.
Mm-hmm.
Na reparation mortgage in the Kwavari. Hello, Sekai.
Hello.
Makadiko.
Tiripo Makadiko.
Ai, watiri wadi, kwaka mira sei ku South Africa ishipanya ye COVID-19?
Ye, kuna kuma namba wa avutanga ukwira. Avutanga ukwira, tutocho otelika sabati kwa nete dwees.
Vanu wangu kutairezo kuke kama maski, nejimwe uyeje, nekubai wanomba, nejimwe shakadaro, kwaka mira si.
Nomba inezo, wachiri kubaya kama 60 years.
Mm-hmm.
Ma maski vanhu they are now relaxed, vamwe vachapfeke ma maski ma public places, vanhu vakuita vachivarega kuti vanhu vakwakuneta here nokuramba vakapfeka ma maski. I don't know, but vanhu ma maski hai, munhu anotongopfeka achipinda mushop, because kupinda mushop you can't get in the shop usina maski, achibudemo mweya kutodzikiswa yaitiswa mhuru.
Asi pane vamwe vatambotaura navo pane chimwe chirongwa, vamwe amai vanga vari kuti vari kuita basa rekushanda mudzimba, uyezve vanga vari kuti kubvira December last year kwavanoshandira vanga vari kunyimwa ofi yekuti taende kunoona hama dzavo vachinzi vangazodzosa kana kuunza mumba denda iri COVID-19 muri kuona sei mune vamwe vamuri kusangana nawo zvizvarwa zveZimbabwe panyaya iyi?
Ndizvo zvoshaizvo vari kushanda muZimba like vachiita mahousemaids ava mumwe kana vachimboshanda zvekuti unoenda uchidzoka everyday murungu anobva toti handichada dhozi inokwanisa kundigira COVID saka vamwe havasi kutoshanda but zvambenge zvakuda kuti vhurikei but ezvinoizvi we can see kuti zvaakuvharika futi at least atori pabasa pasi achinzi hausi kubuda uchinoona anitori nani pane umwe wekuti haatori na basa racho murungu anenge atoti no inini kumba kwangu iko zvinoizvi no because of COVID handiziye kwauri kuenda uchidzoka pamwe unogona kundigira COVID mumba
ko zvii zvimwe zvamuri kuona zviri kusangana nemadzimai panguva inoyi nyanyaa vanobva kumusha kuZimbabwe
ezvinezvi zvingaingo chasangana nemadzimai akawanda like isusu tiri kuno kuJohannesburg unoona kuti madzimai pane vamwe vambengo vachiitawo zvekuzvibatsira vachitengesa tengesa vamwe vanoita maclaypot aya vanga vachiuya vachitengesa kana vamwe vakavharirwa kuno kuti uzodzokera kumusha nemabhodha akavhagwa kudzoka kwacho futi kuri kunetsa mutsvairo chaiyo vamwe tina mutsvairo inobva kumusha hatisi kuona vanhu vari kutengesaiwo mwangesi ndakavharirwa kunoku kuti ndidzokere kumusha handisi kwanisa kudzokera because ndikadzokera kuzodzoka kwangu kunoku kunozonetsa bheta ndingorambe ndiri kuno saka vamwe vakatsurasikirwa nemabasa especially rekutengesa tengesa ivava
aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka
orit maita basa tete
bye-bye. So, Star, we're hearing there from our caller in South Africa who's just telling us that, you know, some of the women, especially the housemaids who work in households, are not being given off days because, you know, their employers are saying, if you go out there, you might bring COVID-19 back into the house. So I spoke earlier on to another lady who works in a house. She said she has not been given an off day since December up to now because the employers are saying that she might bring COVID into the household. So those are some of the issues that women are facing during this COVID-19 pandemic as country to country go through different stages of lockdown.
We are Tanisa lokho kuthi abanye abasebenza ezindlini abavunyelwa ukuthi bebona umndeni wabo ngoba kuthiwa bazabuya laleli gcikwane ngabaqhathi babo. Would also like to thank those who are following us on our Facebook page kuVOA Ndebele. Siloqhubekani somnandi Ndebele othi I have a question kathi iZimbabwe ilinde bani ukuze ilunge sikhathele ukuba yizichaka zabanye abantu yini okumele yenziwe ukuze ivuselelo ilizwe lakithi silabanye njalo. Okhosa Mdawini silindele sili Terry Fires Zefiso Ndlovu khosa silindele uTerry yibo ke laba lokheke besibuza ukuthi kungani kusetshenziswa indimi ezimbili siyalitshela ukuthi hayi lapha siyahlanganisa ulimi lesiNdebele lesishona lanxa kungu-VOA Ndebele usakhile lili ne lanxa abanye besithuka yena uyasibuka ukuthi hello ladies long time libahle bakithi indaba yama mask people are getting tired but Botswana, we have watched civil nga ungayigqokanga. Very interesting there. Siyabonga ke bonke abasikhasayo njalo sisebenziseni ulimi oluzothileyo olwesintu hatshi inhlamba. Coming back to you, Honorable Nicola Watson, thanks very much for going us through the constitutional amendment bill number 2. And coming to COVID related issues there in Bulawayo, we've seen many challenges like water and other things. What's going on there? Can you say people are really following all the or what they should be doing to avoid contracting the virus?
Well, yeah, it's a difficult one because my automatic reaction is to say, wash your hands, keep your hands out of your mouth, mask up, and be sensible. But washing your hands is difficult in a city where water is a constant issue. And despite the good rainfall and the improvement in our dams, there are multiple issues around power surges and power to the pumps and council's inability to, in fact, pump water more than once or twice a week to residents. It's very difficult, but I would like to commend the people of Bulawayo on a whole for having kept themselves together through a very, very difficult time where most of their incomes were affected. And they've become immensely resourceful, operating small businesses from their homes and keeping themselves safe and building each other up and commending each other with all the information they could get, and actually, for the main part, keeping COVID really quite under control, in fact. And I would urge, I've heard a lot of discussion this evening, couldn't quite follow it all, about vaccination. I don't think we should be hesitant about it. I've had mine. I can't quite understand why, when it was done at Parliament, Honourable Monzura didn't have his done at Parliament like the rest of us. But there you go. He had to have the big splash today, having his, I presume they're having their second vaccination. I've had both of mine. And I think that people shouldn't be hesitant. Whether it's the long-term solution or not, medically, I'm not a doctor, I don't know. But for sure, I can say, wash your hands, keep your hands out of your mouth and out of your eyes, and mask up and be sensible. And I'm sure we'll all get through it eventually.
Yes, sir. What about the livelihood of people you represent there in Bulawayo? Is it easy for them, most families, especially women, there to fend for themselves during this COVID-19?
Extraordinarily difficult, particularly women who were vendors and who survived doing those sort of things. As I say, but they became, I am totally proud of the people of Bulawayo Central. They became remarkably resourceful, and they still manage to sell their wares and do trading and keep themselves together from their own homes.
Yeah, well, siyabonga. If you could just stay on the line, we'll come back to you. Marvelous. Lapho siyezwa ummeli wedalela ePhalamende kwaBulawayo, uNkosikazi Nicola Watson, uthi ke abantu ezindlini lapha impilo inzima. Siyake siwizwele imbono ukuthi abantu bayihluleka ukuziphandela ngenxa yegcikwane leli le-COVID-19. Uthi yena sowahlaba ijekiseni ye-vaccine, njalo ukhuthaza abanye labo ukuthi benze njalo. Kodwa ubatshayela ihlombe abantu ngokuthi bayazama ukuthi behlale behlanzekile lanxa amanzi esilela edolobheni lakoBulawayo.
Aiwa, apho tangathi kunzwa munyarikani wedu vari pano, amai Watson vari kutaurawo ivo vachiti ivo vari kufadzwa nemabatiro ari kuita vanhu vemuBulawayo, denda iro reCOVID-19. Vari kutiwo panguva iyo zvinhu zvakaoma, nekuti vazhinji vanga vari kubata iwo mabasa emaoko, asi vamwe vakarasikirwa nemabasa, uyezve vamwe pari zvino zvinhu zvakavaomera. Vanga vari kuenderera mberi vachiti zvakakosha kuti vanhu vasakanganwe kugeza maoko, zvinotaurwa zviye neWorld Health Organization, uyezve kuwanikwa ivo vachiita social distancing, kusabata maziso nezvimwe zvakadaro, kusahotsirira munhu asina kuvhara mino panguva ino yeCOVID-19. Asi takaonawo vamwe vanga vari kutora nhomba iyo yeCOVID-19. Mumwe anoita iye zvemitambo, Lucky Aaron weBusstop TV, takamuonawo achitora nhomba iyoyi. Regai timbonzwa kuti anga ari kuti chii panyaya yenhomba iyoyi yaakatora muHarare munguva yapfuura iyoyi. Timbonzwa kuti anga ari kuti chii.
Inakunobayiwa second jekiseni rangu revaccine pachipatara chemuno muHarare chekanzuro. Ndasvikako nevamwe vangu vanoshanda navo kuBusstop TV, tatitorera about 15 minutes and tatopedza kubayiwa. Aipuro zinotyisa. Izvi ranga riri jekiseni rechitwo rekutanga takabayiwa, saka ndatatsvikira kunobayiwa rechitwo. Saka tapedza process yedu yekubayiwa vaccine. Saka tinongokurudzira vamwe vese vaende kunobayiwawo, because posita chaitore nguva ende hairwadzi zvekutozviungaende kubva patakabayiwa jekiseni redu rekutanga hapaini chati tachinja mumiri mangu, ndichirungu nguva zviri normal, kupana kana pandinoti ndine problem kuti ndabayiwa. Saka ndokurudzira hama dzangu, shama dzangu munyika muno kuti ende munobayiwa vaccine iyi.
Aiwa, apo tiri kunzwa Lucky Aaron kana kuti uye weBusstop TV, akaenda iye navana Gonyeti nana Madhu nevamwewo kunobayiwa nhomba iyoyi yeCOVID-19, achitaura iye kuti pari zvino ari kunzwa ari nani, uyezve achiti izvakaita kuti achengetedze mhuri yake nevamwewo. Tinoona zvakare kuti mumazuva iwaya apfuura mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawanikwa zvakare vachiregerera vamwe vanhu vanga vari muchitsirongo kuchikurubhi, uko vanga vari kuti ivo vanga vada kuti kuite vanhu vashoma pamusoro pedenda irori recovid-19. Saka vazhinji vakawanikwa vachiburitswa, vanosanganisira madzimai nevarume. Regai timboona kuti zvaifamba sei mazuva iwaya apfuura.
The amnesty will go a long way in reducing our prison population, and that obviously means a reduction in the expenditure part of the prisons. And also, in terms of the COVID-19 pandemic, it's a very, very huge advantage to us and the prisoners themselves.
One, I'm sorry. I'm sorry.
And I'm free now, I'm a free man, and I just want to thank President Emmerson Mnangagwa for letting the prisoners out. It was difficult in terms of COVID, which was inside, but we thank the prison service for their effort. We are well, nobody gets affected, and up to now, we are out and alive.
Today I'm feeling happy because I'm going home to meet my parents, my friends. I'm so sad. I left my friends. I would like to say thank you, Baba Mnangagwa, for this day. I'm so happy.
Aiwa, apo tanga tiri kuona zvanga zviri kuitika muchitsirongo. Over to you, Star.
Okay, imfanekiso kumabona kude qotshiweyo abantu bekhuluma ke nge-COVID-19. Sithanda njalo ukwamukela uBright Mpala la isifukele lapha kuFacebook live uthi hello. UJoshua Mdenda uthi that bill is an insult to the people of Zimbabwe because it is implemented to destabilize the country. Well, Joshua Mutenda, ngabona ubulalele sikhuluma okuningi ukuthi kulabanye ababona ingani ilungile, abanye abangana babona ingalunganga. So there are many arguments for and against the bill. Coming back to you, Honorable Watson, do you think the government is handling this issue of COVID-19 well?
Actually, to tell you the truth, I'm on the Health Committee of Parliament, and we've looked at it from all angles. Quite honestly, as well as their resources could cope with it, but quite honestly, their resources, the hospitals, the clinics are lacking already. So, yeah, it was handled, but it could have been handled a bit better. Did they handle it well? No, not well, but within their resources. I expect they did as
yes,
much
and
as
especially
they,
looking at schools.
They could do.
Especially looking
but
at schools, too.
Schools, yeah. But the schools, this is that what COVID has revealed. You know, the static goal for teacher-pupil ratio in 2015 was 30 pupils to one teacher. Average schools across Zimbabwe, even in urban areas, you've got 70 children to one teacher. It was already a disadvantage before we had COVID. Then we get COVID. Now we've really got a problem because now we need children to be socially distanced, not crammed up in classrooms. So what's happening? Children, some children are going to school if they're lucky one day a week.
Okay.
And some 2 days a week, depending on whether they're doing exams or what's happening. So really, COVID has simply exposed what was wrong before. And so from a schooling point of view, it's a disaster. But, you know, let's see how it goes. Mm-hmm. Children have to be educated. And so if you say, well, we just can't ever go back to school, what are you going to do? you know, they've already missed the year, basically, of school.
Yes, thank you.
And really, in a child's education, that's a disaster.
Yes.
And to say, oh, that we had online learning and all that, yes, a few very lucky children whose parents could afford it and could do it with online learning, but there's a vast majority of children who didn't actually have the benefit of that.
Yes, thank you very much. Stay on the line. Lapho siyamuzwa unkosikazi Watson Marvelous echasiswa ke ngokuthi uhulumende ngabe zama kodwa hayi ezikolo lapha kule ngxaba ngxoza ngoba abantwana sibonile ukuthi amanani akhuphukile ngenxa yezikolo lapho. Hayi kakhulu eManikaland le Matabeleland South sibonile behlaselwa yileli gcikwane. Marvelous.
Apoti kukunzwa Honorable Watson vanomirira ivo vatu MDC Alliance vari kutaurawo pamusoro penyaya yedenda reCOVID-19 vakanangana nyanya nemuzvikoro vachiti pane zvizhinji zvinoda kuti zvigadziriswe pari zvino nekuti vari kuti ivo denda iri zvechokwadi ririko uyezve vanoshuvira kuti dai hurumende yagadzirisa nyanya panyaya yezviri kuitika muzvikoro saka ndozvimwe zviri kuitika ipo pano uyezve tinotenda vari paFacebook page yedu yeVOA Shona tinoziva kuti pari zvino streaming yedu haisati yanyatsoita papeji iyoyo asi tinokutendai kuti munoramba muchititsigira vhiki nevhiki papeji iroro uyezve musakangana kuti pamunenge mangotiona mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti tione takawanda sa.
Marvelous. I was hoping we still have a guest. Yes, if you could give us your last word, Honorable Watson.
Yes.
Oh, I understand my guest is there.
I don't really know what you want me to say, but I hope that we all can go forward as Zimbabweans somehow. And I spoke to a lady this evening in my constituency who said, we just all have to stay and really try and work together. And I think that's the saddest thing for me about Constitution Amendment Number 2 is that it's not about one political party. It's not about one individual. It's about Zimbabwe and Zimbabweans as a whole. And Zimbabwe and Zimbabweans as a whole desperately need development. They need the economy to work. They need to have their suffering come to an end because they've suffered forever and for years. And it really, it's awful, really, if I think about it. And I think of those issues like the schools, overcrowded schools. In fact, there just aren't enough schools.
Yes.
I mean, there was an accident in my constituency on Tuesday of children being brought from the western suburbs of Bulawayo across into my constituency to a school.
Yes. Mm-hmm. Thank you. Over to you to our next guest, Marvelous.
Aiwa, guest yedu, mzare comfort dondo, sorry, nare zavo zambo dona, asimu chitipo mazwenye kupezi sira, saka nyanyotari sadenda ilo le COVID-19 nezhu kuitika kumazimai iparijino.
Listen, that's maze, again, iti nduku faro kunzwa, anore mekezwa, varu kuramba, vachiru gira, anoti ma, right, emazimai, kuti mazimai ange aru garaopa, panzimbo dzinotitendera kuti tinge tiri kumeka madecisions anoafecta nevana vedu saka ngavarambe ndomachaluta continue ngavarambe vakadaro in mazuva ange kupedzisira ndeyekuti denda recovid-19 rinonyanya zvinonzi pese panoitika uitiko unorwadzisa kana pasi rose kana munyika anoti mapestilent or turbulent times anonyanya kuafectwa madzimai nevana nekuti ndovanenge vari kumhanya-mhanya vachitsvaga chikafu vachimeka sure kuti mhuri dziri kudya and everything so nenyaya yedenda recovid madzimai ndo ari kunyanya kuafectwa uyezve mubasa ratinoita madzimai tiri kuona domestic violence iri kukura sematauriro amamboita atimabve pekutanga kuti marates edivorce ari kuramba achiwedzera saka ngatingorangarireiwo I think maybe kurudzira hurumende yedu kuti maprograms anosapota madzimai kuti madzimai anga ari kuwana kana mari dzemaloni yekuti varambe vachisapota mabhizinesi avo tinozvikurudzirawo kuzimbabwe kuno ku USA vajoe Biden vari kuisa mari muzvirongwa zvinokurudzira madzimai nekuti vanoziva kuti madzimai ndo akabata foundation yenyika rose.
Interesting views there from our guest Comfort Dondo. Unfortunately, we are coming to the end of our show. We'd like to say thank you to our guest, Honorable Nicola Watson of Bulawayo. Marvelous.
Yes, and Comfort Dondo, who just spoke her last words there from Pumulani, based here in Minneapolis, and all those that were following us on all our Facebook platforms, VOA Shona, VOA Ndebele, and Studio 7, our marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.
Yes, siyabonga lonke olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga lami ngikhona pha eWashington.